I thought ya pinda mudare, but file my documents edu appeal against refusal ye bail and the bail application in respect of that attempted murder charge will be in court on Friday at 9 o'clock.
Saka murguti wo kudi muma pipenya matura mudare.
In respect of the refusal ye bail, kuti mutonge vakashandisa waro siriwo vision yavo pamutemo haigone kuchenje kana kuti hatitonzwisisi kuti nemhaka iyi akarambirwa bail ainyimwe munhu nekuda kwekuti ari kupomerwa mhosva inoonekwa nevanhu kunge yakakura kana kuti anonzi munhu ane mari kana kuti ane chinzvimbo chaanacho musociety. Bail inonyimwa kana dare vashandisa waro unozikanwa uri pamutemo handiwo wakashandiswa kunyaya ino, saka ndochichatoda kuunza kwaikoti izvozvo. And then in respect of the ordinary application for bail, we are also saying the same thing. Mike Tuenga is a very good candidate for bail. Hapana chikonzero chinoita kuti agare mujere, especially over nyaya dzatiri kuti isusu nyangwe dzikazonzi dzinonzwa kudare nguva yepamberi apa hatigoni kumira mudare nyaya izvozvo. Umbo wacho huri kuda kushandiswa umbo hwemanga manga husingagoni kumira.
Ko zvinenge zvanga zvitaurwawo nevachuchisi kuti havana kuvapa rimwe gwaro rekufambisa kana kuti diplomatic passport izvi?
Vachuchisi vanofanira kunzwisisa kuti passport yemunhu inotorwa kana achinge apuwa bail. Harisi basa remapurisa rekuti vati vanongosvika kumba kwavo voti tiri nezvatiri kuinvestigata tipe magwaro ako ekufambisa, nekuti mupurisa muzimbabwe haana simba rekurambidza munhu kufamba. I think zvinhu zvinongotaurwa kuitira kuti tiwedzere a bit of drama tuzvinhu zvinenge zvichiitika, asi ivo mapurisa vanotozviziva kuti havana simba pamutemo rekutorera munhu passport yake nekuda kwekuti vatoe zvavari kuinvestigata kana zvavari kususpect.
Ko imwe nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kuita kafira mberi vachiwenga kusouth africa, nyaya iyi inofanira kunzwikwa muzimbabwe here kana kuti kusouth africa? Zvinofamba sei pamutemo?
Pamutemo inokwanisa kunzwikwa muzimbabwe. Pane standard inoteswa. Mhosva ikaparirwa kunze kwenyika asi ichigona kunge ine effect muzimbabwe, inokwanisa kunzwikwa nematare emuzimbabwe. Asi for us isusu handiyo headache yatiinayo ine state panyaya iyoyi. Ukaverenga kurondedzerwa kwenyaya yacho kunzi yakaitika sei, inyaya inofanira kunge iri mubhuku kwete mupenyu chavo chavo. Kwatiri isusu nyangwe vakaenda kusouth africa asi vakaenda kuzimbabwe, umbowo hwaari kuda kusimudza neaccusation yacho. Zvimwe zviri kuenda kumabvazuva, zvimwe zvichienda kumaverazuva.